Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 8 mbudzi 2023. Makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gwaro rabudiswa padande mutande nemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi rinoratidza dzimwe zvenhengo dzeCitizens Coalition for Change pfumbamwe dzinonzi dzabviswa pazvigaro zvavo kana kuti vaitwa recall. Vashandi mune zveutano vanopfuura zvikuru zvina kana kuti 4,000 vanonzi vakabuda muZimbabwe vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Hurumende inoti nyika inoda kuwedzerwa zvikoro zvinoita zviuru zviviri nemazana masere kana kuti 2,800. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gwaro riri kutenderera paX yaimbonzi Twitter nemusocial media rinoratidza mazita emakanzura emuHarare ACCC mapfumbamwe kusanganisa Meya Ian Makone navaDanford Ngadziore vanonzi vabviswa pamabasa avo kana kuti vaitwa recall. Studio 7 yaona gwaro iri paX yemutauriri webato reACCC vaPromise Mkwananzi. Gwaro iri iro risina kusainwa asi rakanyorwa pabepa rebazi relocal government and public works rinoratidza chidindo chane 08 mbudzi. Vachinyora padande mutande ravo vaPromise Mkwananzi vati vanhu vasina chavakavaka havagozherwi nokuputsa zvavakwa nevamwe. Vabviswa pazvigaro zvavo vanoti vaIan Makone Ward 18, Kudzai Kadzombe Ward 41, Danford Ngadziore Ward 16, Lovejoy Chitegu Ward 36 naSamuel Gwenzi Ward 5. Tabata meya vaIan Makone kuti tinzwe zvizhinji.
Ndangoriono pasocial media and no more than that. Saka until fighter confirmation on the authorship document error, maybe too early to comment. If it is true, then I'm not surprised.
The same shit, you are not surprised.
It is very much in line with what he's done to all our, other colleagues. So, but can I see it chokwadi? Then zvongo tizvine zvangofana nezvakaitwa kune vamwe vedu zvinga nyakuda kuti zvitinese maningi. Iti nhengo dzeACCC ndiri nhengo yeACCC yakazara and isingazosheke by one just because of a letter, if this letter should be true.
Saka pari zvino hapana zvimwe zvamungataura pamusoro pazvo?
No, I think zvingange zviri nani kuti tichange taibata chokwadi ne authorship pepa ramukutaura iroro randangoona panotiwo nechidhindo chakaiswa ipapapa chekuministry of local government, but hazviri izvozvega kuti chokwadi, inogona kunge iri fake, inogona kunge chiri chokwadi. Saka ngatinyeye kuti tione kuti zvichasvika nepapi, but kana chii chokwadi then tinongosangana pamberi apo.
Avo vange vari meya veguta reHarare vachionazve nezvesarudzo mubato reACCC vaIan Makone vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutevedzeri wemutauriri weACCC vaGift Ostalos Siziva vanoti bato ravo rakataura kazhinji kuti pane zvizhinji zvinofanira kugadziriswa maererano nesarudzo. Vasiziva vanoti vakazivisa dare reparamende kuti ACCC haina nhengo dzayakaita recall.
Isu takataura kuti dambudziko around how we conduct my elections inyaya inofanira kugadzirwa. Munoziziva kuti sarudzo dzedu dzemuZimbabwe dzakaita problem in terms of its alignment with the law and kutiite ma-standards anofana kumitwa domestically and regional. Ndonyaza tinofana kugadzira sarudzo chinopinda sarudzo zvinoitwa nekuti separate nzira yedu yekuengage nzira yedu yekuchinja hurumende is through the power of the ballot. Saka tiri kutarisira kuti vanhu vemuruzhinji rweZimbabwe vanzwisise kuti nyaya yesarudzo inofana kugadziriswa how we conduct my elections so that we're free, fair and credible elections muZimbabwe.
Vasisiba, pavanhu vakanyoresa kupinda mumabyelections emwedzi unouya, pane venyu here uye zvichabuda musarudzo idzi muchazvitambira here?
Isu tiri kutarisira kuti byelection rokuuya iro sezvo takataura kuti pane zvinhu zvizhinji zvaifanira zvigadziriswe. In particular, kune byelection rekuitika kwaGutu because a member of parliament, one of the candidates angari koko akashaya, saka there is a by-election ikoko. Nekuhurungwe kune by-election kumashonaland ecouncil. So iwawo ma-by-election ariko over the weekend and CCC ichange ichiparticipata in this by-election.
Kana bato renyu reCCC rikasabudirira kumatare edzimhosva, munofunga kudini nenyaya iyi?
Nyaya yemamembers of parliament nemacouncillors akazorikolo after election. Takanyorera maparliament, minister of local government, tikaenda zviye kuhigh court and nasi. Nezuro takaita file our application in the Supreme Court kuti ite appeal this because CCC takataura and we emphasize this point. Isu hatina munhu watakarikola and hatitarisiri kuti any by-election raifanira kushedzerwa on account of an unconstitutional act. Nokuti wamuri kunzwa anonzi Chabangwa asi Secretary General weCCC, haisi nhengo yeCCC, is an impositor akapiwa masimba neZANU-PF to try and destabilize and disorganize the authentic opposition nenyaya yekuti vanoda kuti mamembers of parliament edu akavhotera nevanhu asagona kuita basa. Saka ndonyaya dziri kuSupreme Court and tiri kutarisira kuti hearing ipinde tigadzise nyaya zemailegal recalls yatiri kusangana nawo.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalos Siziva vari parunhare neStudio 7. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kunetseka kuwana vashandi mune zveutano. Mumakore a2021 na2022 vashandi mune zveutano zviuru zvina kana kuti 4,000 kusanganisa vana mukoti zviuru zviviri nemazana matanhatu kana kuti 2,600 vakabuda muZimbabwe vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika zvikuru nyika dzeCanada, Australia neBritain. Imwe nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti vana chiremba navakoti vemuZimbabwe vanoda kushandira munyika mavo asi zvinhu zvinovaomera sezvo mari yavanotambiriswa iri shoma, vachitizve vari kutadza kuita basa ravo pamusoro pekushayikwa kwezvikwanisiro munyika.
Vahwande, ndinofunga kuti vashandi vezveutano zvinosanganisira vana chiremba nana mukoti vari kubuda iwo munyika kana vapedza zvidzidzo zvavo nenyaya yokuti havasi kubhadharwa mari yakakwana, uyezve chimiro chezveutano muZimbabwe hachina kumira zvakanaka. Zvibhadhara hazvina mishonga, hazvina equipment, uyezve maconditions avanoshanda maari haana kunyatsa kumira mushe. Saka vari kuenda ivo kunze kwenyika kune atinoti green pastures kuti vakwanise kuraramisa mhuri. Izvi zvinoratidza kuti pane zvinoda kuitwa kuti zveutano zvinge zviri kufamba zviri nane munyika yedu yeZimbabwe. Hurumende inofanira kunge ichiita zvakati wandei zvekuti vashandi vasada kubuda munyika asi izvi hazvifanira kunge zviri kuitwa nekumanikidza vashandi ivava vana mukoti nana chiremba kuti vasabuda munyika.
Dr. Ranga, ko zvekuramba kwehurumende kupa vashandi vezveutano ava magwaro anoratidza kuti vakadzidzira mabasa avo, munofungei nazvo?
Pachinhambo chokuti vange vari kunyima vashandi vezveutano macertificates anoratidza ivo kuti vane proper training, vakapedza marequirements etraining muZimbabwe, vanofanira kuti macertificates aya arambe achivapo kune vanoda kubuda munyika. Nokuti kubuda munyika it's a way of voting iri kuitwa nevashandi vezveutano, vari kuti ivo mashandiro avo haasi kumira zvakanaka. Saka hurumende haifani kuramba ichirambidza vanhu kubuda, izvi hazvina kunaka, nokuti vashandi ava vakaenda kuchikoro vachizvibhadharira mari dzavo kuti vadzidze. Hongu hurumende ine input yainoitawo, asi hurumende haifaniri kunge ichimanikidza vanhu kuti ngavagare, nokuti vashandi ivava vehurumende vana chiremba nana mukoti vagara vachiita yatinoti iyo subsidizing hurumende, nokuti havasi kupuwa muhoro wakakwana. $200 a month haana chaanokwanisa kubatsira chakawanda kunana mukoti nana chiremba.
Chii chinofanirwa kuitwa nehurumende apa, Dr. Ranga?
Ndinoona sokuti hurumende inofanira kunge iyo ichigadzira zveutano kuti vashandi vakaita sana mukoti nana chiremba vange vachisarudza kugara munyika yeZimbabwe pane kubuda, kuti vanotsvaga kuri nane kwavanokwanisa kurarama kwakaita sekunana United Kingdom nemusouthern Africa. Chandinoona chinofanira kuitwa nehurumende kugadzira kuti zveutano zvinge zviri nane, zvinge zviri epriority. Chokutanga icho ndechekuti pamabudget allocation paya vanofanira kunge vachiallocata at least 11% kana vachitevedzera iwo marecommendations anoitwa nedzinyanzvi dzinoona nezveutano pasi rese. Kozotizve masalaries anopuwa, mihoro inopuwa vashandi vana mukoti vana chiremba inofanira kunge ichienderanawo nemihoro inopuwa vashandi vezveutano munharaunda dzinoita sana South Africa, Zambia, Botswana, zvinoitawo kuti vashandi vakwanise kuraramisa mhuri. Kwete masalaries atiri kuona aya asingatombokwane. Uyezve zvipatara ngazvirambe zvichigadzirwa kuti mishonga inge iripo, technology dzinge dzichidevelopawo, research inge ichiitwawo mune zveutano kuti tikwanise kurapa vanhu vedu muZimbabwe zvakanaka. Kana patisingakwanise, totsvaga nyanzvi dzinobva kune dzimwe nyika uyezve kushanda nemamwewo maorganizations anokwanisa kutibatsira, akaita sana United Nations, ushanda nezvekudyidzana nedzimwe nyika zvakaita sana United States nevamwe vanoita maresearch akawanda. Tinofanira kunge tichidyidzana nedzimwe nyika tichibatsirana kuti tirape vanhu vedu muZimbabwe.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuda kudzika mutemo unosunga vanotsvakira vakoti mabasa kunze kwenyika, vachiti nyika inoshandisa mari zhinji mukudzidzisa vakoti vanozopedzisira vobuda munyika kunoshanda kune dzimwe nyika. Hurumende inoti munyika munodiwa kuvakwa zvikoro zvinopfuura zviuru zviviri nemazana masere kana kuti 2800 kuti vana vose vakwanise kupinda chikoro zvakanaka, sezvo zvikoro zviripo zvakazarisa. Gurukota rezvedzidzo yeprimary nesecondary vatorerai mwoyo, vanoti panodiwa kubatana pakati pehurumende nevakazvimirira
kuti pava kwezvimwe zvikoro vachiti zvikoro zvisiri pamutemo zvinofanirwa kushanda nehurumende kuti vakwanise kutora vamwe vana vechikoro zviri pamutemo. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vanoti vanotambira mashoko ava moyo sezvo vaneta nekuona vana vachidzidzira pasi pemiti nekufamba nzendo refu kuenda kuchikoro zuva nezuva.
Taane nguva tichichema nenyaya yekushayikwa kwemari inokwana inosumudzira dzidzo yedu. Vana vazhinji vari kudzidzira pasi pemiti, vamwe vari kufamba makilomita akawanda kuti vawane dzidzo. Bhajeti pariri kuuya riri kuramba rodzoka rouya, mari iri shoma shoma. Kubva pakapinda new dispensation, bhajeti redu harisati rambodarika 14%, asi dhaka declaration ichisungira kuti ringe riri pa20%. Insurance declaration ichiti bhajeti renyika reeducation rinofanira kusvika 6% GDP. Saka tiri kuona kuti mari yanga ichingouya mwaka wese yanga ichizomwetwa yose yoperera kumasalari evanhu, yomwetwa yopera nezvimwe. Koshayikwa imwe capital expenditure yekuti ingabatsire kuvaka zvikoro, ingabatsire kuti masatellite schools akwanise kudevelopwa. Isu tinoramba tichikurudzira kuti hakuchisina chikoro chinofanirwa kunzi isatellite school. Zvikoro zvose zvinofanirwa kurejistwa eschools, asi tiendere mberi nekuzvisapota zvakanyanya kuti zviwane infrastructure yese inodiwa kuti pasaite mwana anodzidzira pasi pemuti, pasaite mwana anoshaya library, anoshaya laboratory nezvimwe zvingori basics zvinongodiwawo pachikoro kuti vana vawane dzidzo. Tinofara kana vatorirai mwoyo kana vachitaura mashoko atagara tichitaura nguva yakareba. Tinotarisira kuti mashoko avo achatambirwawo navamutori mumwe vanoratidza kuti vanowanzoomera homwe yavo kuti itambanuke pane zvinhu zvinoenderana nekusumudzira upenyu hwevanhu. Mari dzavo zhinji dzinenge dzinozoperera kumatumbu evakuru, asi kuvanhu kuchiuya shomanini.
Imimi sevarayiridzi, chii chamuri kutarisira kubva kuna vamuturi mumwe pavachazivisa nezvebhajeti regore rinouya?
Poshi tinotarisira kuti vamuturi mumwe vagadzirise nyaya yemuhoro yevashandi. Tiri kuona varayiridzi vari kutiza nyika vakawanda 300 varayiridzi pamwedzi woga woga vari kubuda muZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika kutsvaga mafuro manyoro. Tinoti vamuturi mumwe pabhajeti ravo ngavarayise mari inoita kuti murayiridzi awane 1260 pemanhi sesalari kusvika gore rose rapera. Chepiri, tinotarisa vana vedu vatinodzidzisa tichitarisa school feeding program kumaruwa uko nenyaya yenzara iriko. Tinotarisa kuti vamutuli mumwe gore rino vanga vakaisa mari shoma shoma panyaya yeschool feeding. Tinotarisira kuti pagore ratapinda iri vaisewo mari inobatika, tichitiwo kana vakaisa havo chero 50 cents pazuva pamwana wega wega, chikoro chinozotsvagurudzawo chowedzeredza pane iyoyo, vana vese vodya chikafu. Koshaya vana vanorega kudzidza nenyaya yenzara. Chetatu, tinotarisira nyaya yestate funded education, iyo yava muEducation Act nemubumbiro remutemo kuti izadzikiswe. Vamuturi mumwe ngavaise mari yematuition grants kuzvikoro. Takaona gore rino pamarapfuura pavakaisa mari yegore rino vanga vakaisa mabhondi maRTGS 557 pamwana pagore rese, inove mari yanga isina chainokwana, imari iri less than dollar. Isitoti pamutemu yoga yoga kana zvaokaoma mwana ngaawane grant rake re$10, rinoita kuti mwana awane dzidzo. Zvikoro zvozoitawo mabhinda uko, asi $10 riri grant rauya kubva kuhurumende kuenderana nemwana wega wega, tichitarisirana nekuwana nekushaya kwevana. Tichitarisawo nyaya yemasanitary pads, tinoona gore riri rapfuura vakanga vakaisa mari inongokwana $2.60 oso pamwana wega wega, haikwane masanitary pads egore rese. Asi muna 2022 vanga vakaita zvakanaka, vanga vakaisa ma$13 pamwana wega wega. Tinotarisa kuti ma$13 ari nani pamwana wega wega musikana awane mari yake yemasanitary pads. Tisaite vana vanotadza kuuya kuchikoro nenyaya yekuti vari kuteerera vana masanitary pads. Tinotarisirawo nyaya yeinfrastructure development iwane mari yakati kukumu inoita kuti zvikoro zvedu zvese zvionekere.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vari parunhare neStudio 7.
tongo tarisa zviri mapepa nawo anasi. Mu news day mune nyaya inoti uwandu hwevanhu vari kubata utachona hweHIV muZimbabwe huri kukwira zvichikonzerwa nekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki. Munewsday makare dzimwe nhengo dzeparamende dzinoti ngochani hadzifanirwi kupihwa kodzero dzekuita zvavanoda pachena. Vanomirira Bikita South muparamende vaenergy mutodi ndivo vevamwe vasingadi kunzwa nezvengochani. Zimlife.com rinoti vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari muhurumende yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaTerence Mukupe nevamwe vavo vatatu nezuro vakawanikwa vaine mhosva yekupinza munyika zvisiri pamutemo marita edhiziri anoita zviuru zana nemakumi matatu nemasere ane mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nemapfumbamwe, kana kuti 138,979 liters zedhiziri muna 2017. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hei, zvakaoma vedu wee mukati meZimbabwe. Zimbabwe iri kutirwadza. Mabatirwa ayo iri kuitwa navamunangarwa. Vamunangarwa vari kubata vana veZimbabwe senhapwa. Zimbabwe yachona yatoemba mavo. Kodzero dzevana veZimbabwe dziri kutsigirwa navamunangarwa. Dai vambokwaniswa kumbopawo vachamisa mukana, timboonawo kuchinja kweZimbabwe. Tatambudzika tiri muno munyika yeSouth Africa tichibatwa senhapwa munyika isiri yedu, asi nyika yedu iriko. Taakutosvoda chero kumakliniki chaiko kubvunza kuti unobva kupi, wotonyepa kuti ndobva Maputo. Hauchatauri chokwadi ndobva Zimbabwe, nekuti hei haichatauriki, yaakusvodesa Zimbabwe.
Pastudio 7 marisimusi. Aiwa, wanakukonanzwa nungoti hanzi tukumirira sadhaki ndo ichapedza zvese, hapana zvinobuda papo. Andimakatonzwa iye chairman sadhaki achitoti hanzi autokorokotedza munangagwa nekuhwina kwaita maelection, wakorokotedza zveswaziland iswatino. Saka tongorova kuti hapana zvezvino zvichambotaura, samuchiti pachazoshora munangagwa kuti wakaita maelection akashata iye ambomukorokotedza. Katoite plani tega ona yeZimbabwe kune zvekumirira sadhaki. Pazadhaki hapana chanotombotibatsira nacho, haitombounzii kana kuti vanhu vanobatsira kuti hanzi bvisei hurumende. Aa, kungotaura chete wari mumwemo hwana munhu wanikawa.
Pane chinhu chimwe chete, it's only one thing, chekuti vamunangagwa vakachiita nhasi uno vana veZimbabwe vanocelebrata, vana veZimbabwe vanofara. Vamunangagwa, resign muone, just resign muone zvinoita vana veZimbabwe wherever they are. Munozara mumigwagwa vachicelebrate vachifara, because they don't like you. Havakudei, muri kuvamanikidza vana veZimbabwe. Stop wasting your time saying hey Zimbabwe is open for business, hey kuvaka nyika yedu. Hatidi izvozvo, resign muone zvatiita isu vana veZimbabwe.
Muri sei vashamarari weStudio 7? Muri sei vana veZimbabwe? Vana veZimbabwe ndinoti rwadziswa nezanupiefu, ende yakutorwadzisa zanupiefu. Vana veZimbabwe ngatimukei, vana veZimbabwe muri kumbozviona izvi kuchiitika, vana veZimbabwe, kuti even watinge tasarudza kuti vatimirire avari kubviswa maMP yatinge tasarudza. Vana veZimbabwe ngatisimukei, vana veZimbabwe tisunungure nyika yedu, vana veZimbabwe ngatibatane tisunungure nyika yedu. Ende izvi hazvichada sadhaki izvi, even zvemapato zvingatombosendeka pasaidi. Tisunungure vana vedu, vana veZimbabwe, tombosunungura nyika yedu, timbosunungura nyika yedu. Kana veZimbabwe ngatisumukei, please ngatisumukei, tizvirire nyika yedu.
Uyo anonzi Chabangu, iwe Chabangu, mari iko yauri kumbopuhwa iwe na vanhu vezana waya, unotambudza mhomho yese yeZimbabwe yakadaro sei? Zvino zvinorwadza. Chamisa unonzi vanhu vari kuti Chamisa anyarara, Chamisa aneta aita sei? Chamisa ari kutozama pake, ende akazama zvekuti Chamisa hatingambomushori. Isusuwo vana wacho veZimbabwe, chii chataitawo chekubatsira kurwa hondo iyi naChamisa? Chamisa kana akaneta pari zvino, at least he has tried his best. unotonzwa iye chabangu kuti ah inini ndida kuburitsa jobus kala muprison where were you all along nhasi ndipowa kuti une masimba ekuda kutaura nevanhu wakabata jobus kala munhu ane gore nesomething kana iko kusanyara kwazvo chabangu chabangu iwewe Zimbabwe yose iri kuchema newe ungangoda hako mari but mara hawakotsiri bachabangu
kwewo masangishini hamunozochema chema kuenda kunodemonstrata makapaka zvitomoro zvemota yekuti hwani ikatengesewa chaiko iko kliniki chaiyo chaiyo inoshanduka kwane mishonga yakaperera vanhu vakabatsirika munoshema mashangishini mota dzakapakwa apo po pamuri kuita mademonstration hadziratidzi kuti nyika iri kukanganisiwa namasangishini po masangishini anoza kubata ipapi but pakutenga dzimota hapana kana problem na regai chema namasangishini zvisipo apa tisi vana vaduku
mangwanana akanaka mangwanana akanaka mhuri yezimbabwe ndoda kutaurawo maererano nevambopawo muoni yavo pamakuseni anhasi musi wechitatu pana mukoma wapedzisira kutaura aiwa mukoma hatidaro tarirai kuti vanhu ava vari kupuwa kanguva kadiki diki zvinhu zviri kurongwa nezanupf zvivapuwa kanga vakadiki diki havakwanisi kuti vadzoke vatenderere pasi rose vachidzokera kuvanhu kuti vaho kuti zvakamira sei indokurudzira kuti ngavangodzokera vavhotegwe sezvazviri plus chimwe chinhu chiripo uyo chavanguyo ane zimusoro rakakura zvikuru bhatiri zere weti anokundwa kufunga nekamupana kadukuduka nekamusoro kanenge katamba uyo anonzi ostalos asi pfungwa dzacho dziri shap kukunda chavangu usaida kugutsa dumbu rako nevanhu ava vanokurasha futi pane ramangwana plus majaji eduka vakadzidza but havagoni kumira pachokwadi mauseless judges nekuti vari kungotevedzera zvinodiwa nehurumende i vachitadza kuita basa ravo nemazvo hatifori tichisapota sauyo ane munamato wacho hameno kuti munamato vakati svimunamato hazivi zvaanoita
makadii pastudio 7 apo nyika yezimbabwe yava kutongodawo nyika inongosapota kungoti vana vezimbabwe kana muchida zvombo izvi motongorwisana pachenyu mukati imomomo hamaybe ndo zvingatobuda kuti tikawanawo nyika inotisapotawo zvombo chaizvo hakozi apapa even ukauri kudi munhu pauri ngoraramira uri uri kutorwa hondo kozi mnangagwa nezanupf ke vada kutoita mukomi saka epanguwanawo nyika inongotisupplya kungoti zvombo tongowana kurwisana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi gwaro rabudiswa padandemutande navapromise mukwananzi rinoratidza vamwe zvevanhu vecitizens coalition for change vapfumbamwe vadzi havasisiri vebato iri vashandi mune zveutano vanopfuura zviuru zvina kana kuti 4000 vanonzi vakabuda muzimbabwe vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika hurumende inoti nyika inoda kuwedzerwa zvikoro zvinoita zviuru zviviri nemazana masere kana kuti 2800 tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri mukomo nenhau dzeisindebele.